ndinotenda zvikuru chokutanga ndinongoda kuramba ndichingotenda vana vese veZimbabwe vakaita mashura chaiwo nevekunze kwenyika vari mukati menyika vakabatsira vachiunza zvinhu zvokuti zvibetsere mhuri yakashatirwa nedambudziko guru zvinhu zviri kuramba zvichiuya chikuru chachandoda kuudza iri chekuti zvese zvichiuya zvinorejestwa kuprovincial administrator zvabva ikoko zvinoendeswa kuministry of social welfare ministry of social welfare ichibatsirwa nemasoja ichibatsirwa zvakare nemacivic organizations ichibatsirwa zvakare neministry yewomen affairs ndivo vanenge vachienda nawo vachipa rubatsiro rwu kuvanhu vanhu vekuti mani mani vari kufara zvikuru kuti vanoda kuziva kuti kungoziva kuti nhamo yavakasvikirwa nayo haisi yavo vegasi kuti yakabata bata vanhu vakawanda tinotenda zvikuru matende akauya sekuziva kwenyu dzimba zhinji dzakaparadzwa vanhu vanga vakagara maholding camp munoziva zvinorwadza sei kuti mhuri dzingogara dziri paholding camp pacommunal place asi matende akabatsira kuti mhuri dzitange kugara mudzimba dzavo dzichibika dzega mapots makitchen utensils akabatsirawo zvikuru munoziva kunyanya munhu wemudzimai kana achitadza kubikira mhuri yake zvinorwadza sei asi kuti pane kutanga kudzokesa livelihood yevanhu kuti vatange kubikira mhuri dzavo vari mafamili zavo as for vanhu vatashaikirwa navo kusvika pari zvino vakatovigwa bodies which were recovered in Mozambique were 158 dzakaonekwa ikoko kuchimani mani about 168 giving us some total of 300 and we lost six in Kipinge, we lost one in Makoni, and we lost five in Masvingo, giving a total number of 344. But zvakadarozvo pane vatisati tagona kuti tizive kuti vatingati missing vasati vagona kunzi vanzi vakafa nekuti hatisati taona mabodies avo ivavo nhamba yavo iri kusvika total of 267.
Paurongwa hwekuti vanhu vadzokere mudzimba dzavo vachinogara wati watanga here kana kuti vanhu havachiringogara vari kumakembi nokumatende kwavari uku
vanhu kudzokera mudzimba dzavo dzinoda kuvakwa pakare zvakasimba dzinoda pane nyaya yakawanda iri kutariswa kune vanoongorora kuona kuti pane kunyanya kungangu vagari vemungangu pachavo vakutotya kugara paarea iyoyo saka pari kutariswa nyaya yetinoti relocation kuona kuti vaendeswa vanovakirwa dzimba kune imwe area ine yetingati iri safe saka vane dzavo dzakasara dzakamira dzisina kusvikirwa nedambudziko idzodzo vamwe vakadzokera mudzimba dzavo but avo vane dzimba dzakaparara zvachose haisi nyore kuti vange vatodzokera ipapo mukautarisa muchiona chaizvo dambudziko rakasvikira kuti mani mani harisi nyore nekuti tiri kutaura matombo anorema 3 tons akakura zvikuru sacho chakanga chichimhanyiwa nacho nehurumende nemadevelopment partners macivic society organizations nevanhu vaindividuals nyaya yekuona kuti at least tagona kuti maroads avhurike kuti mota dzingatakura chikafu dzisvike ikoko kuzvikuru chakanga chakanyanya kunetsa ndechekuti hongu chikafu changa chichiuya zvinhu zvichidhonetwa asi nekuti maroads anga akaparadzwa ese kuti chikafu icho chisvike ndege dzaifamba ndo dzaiita dzatingangoti zvaibatsira relief anga ari maair operation zvichireva izvo kuti chikafu chaienda chiri chishoma nekuti helicopter ikakutakura kana 500 kg inenge yatotakura chaizvo asi patakazowanawo ndege yakabva kuun yakanga ichitakura at least 5 tons zvakabatsira zvikuru ndingangoti muchimani mani mese mune atinoti 35 distribution centers maareas and out of the 35 distribution areas kwakanga kuchigoneka kusvikika 30 all along 20 out of 35 zvichireva izvo kuti pane 10 areas kuna sekwakaita sekwavhimba kuchikukwa kuna nohlabiso uko kwarusipi kwakanga kusingagoni kusvikika nemota iye zvino nebasa guru raitwa nehurumende nenyika dzekunze dzatibatsira dzakawanda chaizvo vakawanda vanadzinga dzichina America dzakapa mari Tanzania yakatumira ndege mbiri nemametres nematensi UAE ikatumira ndege dzinokwana kuti anhatu nezvinhu zvakasiyana siyana mishonga zvakabatsira zvakanyanya. Tatoda kutenda marodzi avhurika izvino wakugona kubva kwamutari kusvika mungangu muchimanemane nemota zvanga zvisiripo zvanga chinetsa zvikuru. So tinotenda kuti upenyu hwevanhu vedu vakutanga kuwana chikafu, saka izvozvo tinozvikudza zvikuru. Vakuonawo vari vamadzimai vakuwanawo chiri chikafu chevana, vanowana manapukini vanga vasina kana pekubata, masanitary wear, zvinhu zvakugona kusvika kune vanhu izvozvo zvokuti upenyu huri nani. Ende ukatosvikawo kuchimanemani izvino unoona vanhu vatove nemasmiles pafesi pavo. Ndinogara ndiriko kuchimanemani kurusa chainyevenesa mwoyo wavo ndichikuona zvinhu zvakawanda zvavari kuitirwa maindividuals emuzimbabwe, machechi emuzimbabwe, government yezimbabwe, government dzedzimwe nyika, vanhu vari kunze mazimbabwe ndidiaspora vakaita vari kuunganidza zvinhu zvakawanda zvikuru. Izvozvo zvaunza a lot of smiles pamafaces evanhu vekuchimanemane ende vanotenda zvikuru.
Sezvo zvikoro zvava pedyo kuda kuvhurwa, urongwa hwehurumende hwakamira papi panyaya yevana vechikoro?
Ndoda kuti spidi yatiri kushanda nayo yakagadzirwa marodzi kuti atange kuvhurika paite passable ndiyo spidi imwe chete yatiri kushanda nayo kuona kuti zvikoro zviri pamaareas anenge abvumwa kunzi apaiwa hapari safe zvogadziriswa. Zvikoro zvimwe zviri pamaareas akabva akondemwa kuona kuti apa hapaiti fanika lowangwa school. Zvikoro zvinei zvaakutoona zvaakutosvika chiswa kumwe. Saka ministry of education iri kutarisawo mapossibilities akawanda ekutora vana vamwe vanenge vari zvikoro zvinenge zvisa zvagona kugadziriswa patotanga chikoro kuti vatoiswa pane zvimwe zvikoro, nekuti zvikoro vana havafani kutadza kumbomira nyaya yechikoro. Ndiyo nyaya hombe yatakabatikana nayo sehurumende yekuona kuti vana vese vakakanganisirwa zvikoro zvavo vakurumidze kudzoka kuchikoro. Saka paholidhei ipapo panenge pachishandwa zvakanyanya zvikuru kuti zvikoro zviya zviri maareas akanzi aiwa apa hangazvigadziriswe zvinogadziriswa. Pooneka zvimwe zvikoro zvakabva zvatoonekwa kunzi paarea pazviri hapasi sesi zvachose. Saka ipapo zvoreva kuti aiwa zvaakubviswa ipapo.
Aiwa, tinotenda minista nekuva nenguva yekutaura nesu uyezve tichishuvira kuti basa ramuri kuita richaramba richikomborerwa naMwari.
Aiwa, tinoramba tichingotenda zvikuru vana vezimbabwe vakaratidza kudanana, vakaratidza kubatana, vakaratidza kunzwirana tsitsi. Mweya weunity ukaramba wakadai watakaona kuchimanemane unoita kuti nyika yedu iende zvekumberi zvikuru. Mazvitenda.